saka nichagu chengetiza wasu wando kuteke nyiza kaza nova chayedza edza kupara za rudo rwaka umberizwa be ngati vanyadzise ngati zvitangidze basa zvipa meshe chidzidzo tizadzise
amai vangu iwe vachafara mamba baba vangu iwe vachafara ameno kwako kwangu vanofara bebe ameno kwako kwako vanofara here I love you 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 baby I love you 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 baby
yeah anomaly zvinhu zvinoitwa formally asi pachokwadi nje kuita muzenga mbere but I know vacha sasa sasa tunaya tusipo
avatiziva
vacha prata prata tumosha tusipo
Go out.